Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Weather report yedu yanga iri kutaura kuti chimanimani takamirirwa nepachisengo meteorological weather station yedu ipapo takagamuchira 83 mm of rainfall yesterday. Taura kuti imvura zhinji.
Kune zvakanyanya kwemvura kune dzimwe nzvimbo uye kusashanda zvakanaka kwemishina kwakanganisa Zimbabwe Electoral Commission kunyoresa vavhoti.
Chatinoziva uye zviri mumbumbiro remutemo ndezvekuti munhu ane kodzero yekuti atenderwe kubvisa mari yechibatiso.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vasvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. Madzishe nemasadunhu votanga nhasi musangano nehurumende kuziya matambudziko avari kusangana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mafashamu emvura munzvimbo dzakaita seMasvingo, Manicaland, Mashonaland East neCentral pamwe nematevelerend South anonzi ave kukanganisa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kunyoresa vanhu kuvhota. Mafashamu emvura aya aurayawo vanhu vanodarika mazana maviri muMadagascar, Mozambique neMalawi. Malawi ndiyo ine vanhu vakawanda vafa vanonzi neUnited Nations vadarika zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Cyclone Fred iyo yarova nyika dzoti Madagascar, Mozambique neMalawi inonzi yaparadza misha yakawanda kuchimanimani Nyanga, Chipinge uye kukonzera kuti nzizi dzizare sematauriro omumwe mukare wekuchimanimani vapato nemaguta.
Weather report yedu yanga iri kutaura kuti chimanimani takamirirwa nepachisengo meteorological weather station yedu ipapo takagamuchira 83 mm of rainfall yesterday. Taura kuti imvura zhinji. Tine kuzwa kwatiri kuita zvakare kuti tine murume akatorwa nemvura achiedza kuyambuka Bundi River National Park. Ndiwo matambudziko atakasangana nawo, kutaura kuti nzizi dzedu zhinji dzadzine mvura yakawanda, nzizi hombe like vana Haroni, vana Mvumvumvu, vana Nyahode nanaRisitu kubudikidza nemvura yataa tiri kugashira iyi. Chiendawo kune dzimwe nzvimbo takaunzwawo kuti kunana Nyanga kudhuze nekunana Trodberg kwa kune malandslides takatoonawo mapicture acho aitenderawo mumasocial media zvese. Kune mavhu akawira achivharira road kuti vanhu vasadarika. But we heard it, it was clear.
Vamaguta vatiwo izviri kukanganisa urongwa hwevanhu hwekunyoresa kuvhota.
Kuna kwakaita mvura especially musi wa12 na13 kwakavhiringidza zvakanyanya nzvimbo dzanga dziri kutanga registration pamadhesi wayo nyanyanya the eastern side of Chimanimani mawodzi anga nemastations anga ari emagidhi kutanga pamadhesi wayo. Mvura yainaya yakaita kuti vanhu vakundikane.
Mumashoko kuvatori venhau zekiyati mamiriro ekunze ari kukanganisa basa ravo pachirongwa kunyoresa vavhoti vachiti mimwe mishina inoshandisa simba remagetsi ezuva kana kuti sola haisi kushata zvakanaka zvinonotsa basa ravo. Mukuru weZEC mudunhu reMasvingo vaZEC Pudurai vatenda kuti nyaya yekushayikwa kwezuva nemvura iri kunaya iri kuri kukanganisa mafambisiro ebasa mudunhu ravo. Mutungamiri wesangano revagari reGood United Residents Ratepayers Alliance kana kuti GURA vatafunga mamombe vati vari kukurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota vachiti kunaya kwemvura kuri kuvashayisa mufaro.
As challenges that yatiri kusangana nayo de mamirire kunze kubva sande sezvamataura mvura iri kunaya kufamba kuri kunetsa
sachigara wezanu PF kudunhu remasvingo varobze mavhenyengwa vati mvura iri kuvhiringa zvirongwa zvavo zvokurudzira vatsigiri vavo kuti vanonyoresa kuvhota
mvura iri kuti afekta mamwa naikona chiredi vana mzaka vana pikita kunaikwe mvura kuri kuti afekta vanhu vedu havazvibudi asi tiri kuzama kukurudzira kuti vanhu vaende kuregista
vari kutungamirira chirongwa chekukurudzira vatsigiri kundonyoresa kuvhota kubato reTC kugutu East vadhi
Zeki iri kushandisa ma solar system. Ne cyclone fredi some areas jiri kudelaya vanhu vakangomirira panoya chimushana ndopo vongoita uptake vanhu vashoma shoma. Isusuwo on the side of people kubuda kuri kunonoka kuti vanhu vabude nenyaya yekuti hakuri kunaya dzimwe nzvimbo dziri kutonaya chaizvo but at the same time we are encouraging kuti vanhu vabude vaende
vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reelection resource center kana kuti ERC muzvare rudomotsi vati
takatarisa zvekare kuti ndiyo blitz yekupedzisira mutungamiri wenyika asati ataura zvara tichange tichinosarudza vatungamiri vedu mazuva gumi atarwa tinoona sokuti mashoma dzeki tiri kungoikurudzira kuti iwedzere mazuva ekunonyoresa kuvhota uyezve iwedzere nzvimbo kuti zvizvarwa zvemuno zvinonyoresa kuvhota
zvichakadaro mapurisa anonzi asunga mukuru wesangano reproject vote 263 vaAlan Chipoi avangatikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota muguta reHarare chirongwa chekufamba pedyo nedzimba dzevanhu chiri kupetwa musi 21 mwedzi uno nezeki uye vanhu vanokwanisa kunonyoresa kumahofisi ezeki kusvika mazuva maviri mutungamiri wenyika paanenge atara zuva resarudzo ndakamirira studio 7 masvingo tini Godfrey Mutimba
Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vasvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. VaScala vakasungwa musi wa14 chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare mo Blessing Alley avanonzi havasati vavigwa kusvika pari zvino sezvo hama dzavo dziri kuti VaScala vanofanira kutanga vaburiswa mujeri sezvo vari iwo gweta remhuri. Mutungamiri webato ravo reCCC vaNelson Chamisa vanoti VaScala vari kungoshungurudzwa nezvematongerwo enyika asi izvi zvinorambwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi avo vakaudza Studio 7 kuti matare akazvimirira oga. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
VaZulu semagweta tiri kutambudzika zvikuru nenyaya yekuti vaSikala vari kunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso mumwedzi gumi yapfuura. Chatinoziva uye zviri mubumbiro remutemo ndezvekuti munhu ane kodzero yekuti atenderwe kubvisa mari yechibatiso.
Munorevei mungajekesa here ipapo kana ivo vehurumende vachiti vanogona kuzokonzera zvakare mirizhonga vakaburiswa mujeri?
Sokuziva kwamunoita kana mhondi chaidzo vanonzi vakaponda vakamirira kutongwa vakagara vari kudzimba izvozvi nemukana wokuti vakapiwa mukana yekubvisa mari yechibatiso. Saka zvinhu zvakakosha kuti dai matare anzwawo zvichemo zvinoendeswa nemagweta munzira dzakasiyana siyana kuitira kuti vachitenderwa kubvisa mari yechibatiso. Chakakosha zvakare ndechekuti panyaya yekuti vaSikala vanozotongwa sei kana kuti vanotongwa rini hongu tiri kuona kuti matare ari kuedza kuita matrials but asiri kunyatsofamba pachirungu vanoti justice delayed is justice denied.
Munorevei apa mungatsanangura
kuona zvakare mutongo uyo vanonzi vanogona kuzotongerwa mushure meunge vabatwa nemhosva nenguva yavagara muusungwa izvozvi chokwadi hapana yatinoti balance pachirungu nekudaro tinoshuvira kuti dai zvikumbiro zviri kuendeswa nemagweta zvanzwisiswa vapiwo mukana wokubvisa mari yechibatiso vatongo vachibva kumba.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Musangano wemadzishe wemazuwa mawiri we National Chiefs Conference we Gorerino watanga nasi munandare Zimbabwe International Trade Fair Hall 1 muBulawayo. Musangano uyu unonzuru kupindwa nevanhu vanoda kusvika kuchiuru vanosanganisira madzishe, masadunhu pamwe nevamiriri vemapazi ehurumende akasiyana siyana. Musangano uyu unonziwo unopa madzishe enyika yose mukana wekuti asvitse kuhurumende zvichemo nematambudziko zviri kubata matunhu avo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kupindawo musangano uyu mangwana. Dingindira regore rino rinoti FEM Cultural Foundation for Community Development rakanangana nekusimbiswa kwehwaro hwetsika nemagariro kuitira kusimudzira nharaunda. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu muzuva rekutanga ranhasi, taita rombo rakanaka rekubata Ishe Nembire, Senator Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central.
Musangano wedu uri kufamba zvakanaka, vajonga kandemiri kutongoti hadisi mutauriri zvangu asi ndirongotaurawo ndichipa pfungwa dzangu samambo. Musangano watinoita gore negore unonzi Annual Chiefs Conference inosangana madzimambo ese patinenge tichipira zvichemo zvedu kuhurumende, kumapazi ese ehurumende atinoti pachirungu maministries. Vanenge vachitambira nyaya dzebudiriro dzatinenge takazemberana nadzo zvikuru, saka maministers tinenge tinavo apo nepapo vachipindura yezve province imwe neimwe inenge ichitaura maonero yairi kuita province yayo. Apa ndiri kutaura zviga zvezvichemo zvinenge zviri kumaprovhinsi, ingave nyaya yenzara, migwagwa, mvura, kutemwa kwemiti nezvimwe zvinoenderana nebudiriro nesika dzedu.
Mati, musangano uyu unoitwa gore negore muchipuwa mukana wekuisa zvichemo. Zvichemo izvi zviri kuzogadziridzwa here zvamunenge masvitsa izvi, Ishe Nembire?
Hongu, vajonga kandemiri, vana vembwa vasvinire zuva rimwe chete zvinogadziriswa, nokuti kana ministry irimo yakatorawo chichemo chayo yogadziriswa zvinganonoke, zvingakurumidze, asi zvinogadzirika. Nokuti tinozova nenguva yatinoti kana taakuzonoita musangano wegorinoya zvakare, tinenge taakutarisa kuti pazvichemo zvakadai zvatikapira, zvakadai zvakatambirwa here, zvakadai zvakabvumiranwa here, zvakadai zvakapinda matambudziko api.
Tatarisawo dunhu renyu imi, Ishe Nembire, matambudziko apiwa muri kutarisirawo kusvitsa kuhurumende pamusangano uyu?
Sedunhu redu remacentral, matambudziko akasvitsa kuhurumende inyaya dzinosanganisa dzemigwagwa yedu yafane mvura iyi, dzekutemwa kwemiti nedzekumabhiriji ari kuparara nenyaya yemvura, uyezve zvikurukuru chataura nyaya yezvibhorani kuti zvibhorani zvinofanira kucherwa nezvipatara zvoenda pedyo, vana vachienda kuzvikoro kuti vatsakanganiswe nehova dzinenge dzazara mvura nguva yezhizha.
Mangwana munenge muine mutungamiri wenyika, zvii zvamungatarisirawo?
Tichatanga tanzwa kuti vane urongwa hupi, nekuti dingindira redu remusangano wedu pachirungu yatingati pfumu yakazemberana kutsika kukaucha, saka tisingazive kuti mutungamiri wenyika vanenge vane zvipi zvavanoya vakabata nemaonero avari kuita musangano wedhoro rino nedingindira rinenge riripo.
Vanga vari Mambo Nembire, Senator Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vanoti Zimbabwe inotambira zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi zvokuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvishandise zvitupa kwete magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. VaMugejo vati havo bazi ravo harisati rasumwa zviri pamutemo nehurumende yeBotswana nezvenyaya iyi, asi vati zvinoenderana nedonzo reSADC rekubvisa zviminga mupinyi pakushanyirana. VaMasisi vanoti vachaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
VaMasisi vakataura mashoko aya nemusi muGovera pamabiko ekupemberera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemudunhu rebutete West muna 2019. vachitaura nevatsigiri vebato ravo vamasisi vakati vachatora mukana wekuparura urongwa wekuti Botswana nenyika dzakaipoteredza dzisaindira nezvibvumirano zvekushandiswa kuzvitupa mukufamba pauchasangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa mumwedzi mishoma inotevera muguta reHarare kana kuti reVictoria Falls.
Tala kisenye baruna kuzimbabwe. Sema ikelu ambele kutwele mariti.
Wabaki zani yedu kuzimbabwe vanhu vanoda kugara vachipinda nekubuda munyika yedu. Ini tandiri kuedza kuita kuchipave nekubaki zana nekushanda pamwe chete kusvika tawana mhinduro yematambudziko atinosangana nao. Chikuru kuchipave nemushandira pamwe pakati pedu nezimbabwe.
Vamasisi vakaenderera mberi vachiti urongwa uhu ungasimudzira nyaya dzekutenga nekutengesera nhamo dunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC. Urongwa hwekubvisa kushandiswa kwemagwaro ekufambisa kana kuti mapassports hwakaitwawo pakati peBotswana neNamibia. SADC ari rimwe remasangano anorira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reSADC reZimbabwe Immigration Federation vaduku mufaro dzviti vaudza Studio 7 parunane vari muJohannesburg, South Africa kuti vari kushanda nemasangano akasiyana-siyana kutsvaga nzira dzekuti pasava nemiganhu panyika dzekuchamhembe kweAfrica.
Tese tiri vanhu vamwe chete ndozvinovhara icha Africa. Kana ichinge yava nyika imwe chete, muchaona kuti Africa ichabudirira kudarika dzimwe nyika dzese pano pasi, nokuti the best resources dziri muno muAfrica. Saka mabhodha wakaisiwa kuitira kuti vakaona kuti Botswana ine madiamonds, tese tomboiswa nechepasaidi tovharirwa kuti tisauya, so that vanhu vavatanga kutora upfumi huri muno muAfrica vachienda nahwo kunze kwenyika pasi vanopindura vakawanda.
Izvi zvatsinirwa navarazila sauti avo vanodzidzisa zvidzidzo zvokuburitswa kwemashoko paChristian College of Southern Africa kana kuti COSA.
Vagari vemunyika dzemuEuropean Union vanobvumidzwa kufamba zvakasununguka vachipinda munyika dzega dzega dziri imomo vachikwanisa kuenda kunoita zvekutengesa kana kuti zvekushanyirana, ende izvi zvinoita kuti upfumi hwavo hunge huchitenderera munyika idzodzo. Saka nyika dzemuAfrica dzikakwanisa kuteedzera zvaiitwa neBotswana neNamibia zvinoita kuti upfumi hwedu hunge huchitenderera munyika yeAfrica, uyezve mabasa edu anenge achiwandawo kune vechidiki vedu.
Nyanzvi munyanzvi zvokudzidzana nedzimwe nyika vatendai makaripe vanoti nyika dzemuAfrica dzinokwanisawo kudzidza kubva kunyika dziri mugungano reEuropean Union dzine urongwa hwekushandisa zvitupa pakushanya.
Kuvhurirana mabhodha wokubvisa mabhodha kungaitwe neZimbabwe nedzimwe nyika kunonyanyisa kubatsira Zimbabwe zvakanyanya kudarika kwa zvingaite dzimwe nyika. Ndinodaro nekuti muZimbabwe vanhu vakawanda vatori nechibiso chekuti vabude vaende kunoona kuti vangabatsirika sei kune dzimwe nyika. Asi zvimwe zvinhu zvakaita semavhiza zvinogona anogona ari maprocesses anotora nguva, ende mari dzinenge dzichidikwa mukuita maprocesses iwayo dzinogona nge dziri kune dzichinetsa vanhu.
Muna 2016 African Union yakamboti aida kuti panosvika gore ra2020 pange pamwe neAfrican Union passport, asi urongwa uhu huri kutora nguva kuzadzikisa. Passport iri rikange ravepo rinotarisirwa kuti ripe munhu mukana wekushanyira nyika zana neimwe chete dzemuAfrica pasina zvimhingamupinyi zvemavhiza. Nyaya yegwaro rekufambisa iyi iri muchisungo chinozivikanwa nekuti Agenda 2063. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vechidiki vakawanda munyika vari kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika vachiti vari kuita izvi nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyika. Izvi zviri kuitika zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti nyika inovakwa nevene vayo. Mutori wedu wenhau dzevechidiki Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nyika inovakwa nevene vayo.
Uku ndiko kutaura kunoita mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi tikatarisa zviri kuitika munyika, vechidiki vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mumwe murume wechidiki vaWillard Mtoti, avo vanogara kumateta munzvimbo yeGokwe, vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zviri muZimbabwe, vakawana mukana uri nani kudze kwenyika, havambozenguriri kuenda.
Tikatarisa mararamiro atiri kuita izvinezvi, nyika medu hamuna mari yakanyanya kutishandira zvakanaka. Tobva tatarisazve kuti mabasa chaiwo chaiwo hamuna. Tikashanda basa unogona kuti 4 months usinopiwa pay yako.
Pfungwa dzinava Mutoti dzinotsigirwa namuzvare Rumbidzai Matonga, avo vanogara muHarare asi vachibva kuBulawayo. Muzvare Matonga vanoti mikana yekuzvipundutsa muZimbabwe mishoma kune vechidiki.
Ine ndirapiwa mukana definitely ndinova. Nekuti muZimbabwe muri kutonetsa. Makambani zvacho ari kuhaya mashoma. Salary yacho yauri kupiwa ishoma. Top. Saka ha zvekuti tirambe tiri muno muzvinonetsa. It's not kuti atidi kuti tivake nyika, but we also need money. If you see opportunities and you have built your base in those countries, there's no point of even kudzoka kuno.
Asi mumwe womudzimai wechidiki anogara kwaMurombedzi mudunhu reMashonaland West, muzvare Mary Gombwe, vanoti havana tarisiro yekubuda muZimbabwe nokuti mune mikana yakawanda inogona kusimudzira vechidiki.
Inini ndikapewa mukana ndimbobudi kunze kweZimbabwe nekuti ndinoona mune mikana yakawanda yekuita mari kuno yakafanana nekurima kana kuvhura business rako chaiko chaiko.
Mumwewo wechidiki ave nemakore mana achishanda nekugara kuSouth Africa, Bekimpilo Ncube, anoti chido chekudzoka kumusha chiripo, asi ndangariro dzekuti kana adzoka anozoitei, sezvo mabasa ari mashoma, ndidzo dzinoita kuti angogara kunze kwenyika.
Inini semunhu wechidiki ndakatiza munyika yeZimbabwe nekuda kwemamiriro ezvinhu. Kwatiri izvezvi pakaoma because atidiwe. Vanhu vari kuti tiri vatorera mabasa asi tichingoshinga nekuti tinoziva kuti kwatabva uku pakaoma. Dai nyika yanaka taidzoka zvedu chi togara kumba.
Nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki vatichaona muvhuiwa. Vanoti kudzidza kwese kuri kuitwa nevechidiki hakuna pundutso nekuti vazhinji vavo vari kuzoenda kunze kwenyika kunoita mabasa asi neini zvavanenge vakadzidza muzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro.
Izvo zvinounza dambudziko guru munyika yedu yeZimbabwe nekuti tinenge tichitarisa kuti mwana akafunda zvidzidzo zvake zvakaita kana kuti social work, law nezvimwe asi ari kusiya izvozvo kunoita mabasa akaita semacare work asingamboenderani nezvaanenge akafunda. Dai waro hurumende yaunza magrant ekupa vechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuti vange vachizviitira.
Munyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti kubuda kuri kuita vechidiki munyika kunounzawo pundutso muZimbabwe.
This is normal in a ndimboone chinoshamisa kuti vanhu vanoenda kune dzimwe nyika nokuti zviriko pasirese. Ivo vanobuda vanotodzokawo nehunyanzvi hwavanenge vadzidzira kune dzimwe nyika uye zvavanototumira kuti mari dzinotobatsira neupfumi hwenyika.
Vechidiki vane huwandu hunosvika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 67.7% zvinopa kuti chikamu chevanhu ava chive musimboti wenyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti
kuenda kwevechidiki kune nyika dzekunze vatisvaga mafuro manyoro kunoederedza upfumi hwenyika nekuti kunoita kuti senyika tinge tichirasikirwa nevechidiki vanenge vane talent uye vanenge vaine maskills. Asi one kune rimwe divi tinoona vamwe vachizotanga kutumirawo maremitensi.
Vechidiki vari kubuda munyika vari kuenda kunyika dzinosanganisira South Africa, Zambia, Botswana, Britain, America, Australia nedzimwe. Vamwe vachienda kunoita zvidzidzo asi vasingadzoki kuZimbabwe. Vamwe vachinotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musina mabasa anovakwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kutarisirwa kusvika muAfrica nhasi murwendo rwavo rwuri kushanyira Ethiopia neNiger, apo hurumende yeAmerica yosimbaradza kudyidzana nenyika dzemuAfrica dzinonzi dzange dzave kudyidzana zvakanyanya neChina. Masangano akawanda anomirira vashandi mumapoka ose, kubva kuvashandi vemuhurumende kusvika kuvashandi vemumapurazi, anonzi ari mushishi kuita nhaurirano dzemihoro pasi pemisangano yakasiyana-siyana. Boka rezvemabhanga rinonzi rakatoita kare nhaurirano dzechikamu chegore rino, vashandi nevashandirwi vakavirirana kuti mushandi wepasi atambire mari inoita zviuru mazana maviri negumi nezvisere zvemadhora emunyika kana kuti 218,000 Zimbabwe dollars pamwedzi, iyo inonzi nemutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda Mutemi ichiri shoma kuti iraramise mushandi.
Saka mukataisa kuti 218,000 haisi mari yakawanda, especially tavakutarisa kuti tax yemuZimbabwe iri pamusoro chaizvo, zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kumba inenge yatema chaizvo.
Uko Zimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vanonzi vachiri mushishi kuita nhaurirano dzekutsvaga chibvumirano pazvinetswa zvakasiyana-siyana pauri kurodzere kuitwa pasi peTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti hurukuro idzi dzichiri kuenderera mberi.
Hapasati pava ne machanges kure rino, hapana musangano wamboitwa weTNF nyaya dzekugazeta kana kuisa pamutemo minimum wage €150 inyaya isati yapera kutaurirano. Government haisati yaratidza kuti ingaisa mutemo. Mari iyoyo inofanira kuriviewa on quarterly basis.
Nhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC dziri kuitwa pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende dzinonziwo dzatadza kubudawo nemichero vashandi vehurumende vachiramba kutambira zviri kuiswa patafura nehurumende vachiti vari kuda mari inoita mazana masere nemakumi mana emadhora ekuamerica kana kuti US$840 pamwedzi. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti vashandi havasati vaora mwoyo sezvo kwasara zvinhu zvishoma-shoma zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende kuti vawirirane.
Tine zvatawirana nehurumende zvatabvumira nazvo kwoita zvakatiwoo zvetisina kuwira nazvo zvavaenda kunogadzirisa kuti tigosangana musi wechina vanenge vazvigadzirisa tinotarisira kudaro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reATUS vaObert Masaraure ava nedzimwe nhengo dzakatopinda mukurangwa mabasa nenyaya yemihoro vanoti musangano weNational Joint Negotiating Council hauna chaunoburitsa.
Dani mazuva akanenge matatu vanhu ava vachisangana asi hapana chinobatika chatichauya. Asi iyo JNC yacho ichiri kumboramba ichimira sani tichitarisa zviri musection 203 yeconstitution inoti simba rekufikisa maconditions of services evashandi ringave masalari nezvimwe zvinoitwa nePublic Service Commission ichinge ichishandisa section 655 of the constitution in order collective bargaining.
Nyanzvi mune zveupfumi nemabasa Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti
tine masekta mamwe atiri kuziva vakatowirirana vashandi nevashandirwi kuti vazhinji vacho vari kukikiritsana vamwe vacho tiri kuona madeadlock. Saka I think tiri panguva yakatiome panyaya dzemanegotiations idzodzo nenyaya yekuti hapana kuwirirana kuripo pakati pevashandi nevashandirwi.
Nguva zhinji kana vashandi nevashandirwi vakasawirirana panhaurirano dzemihoro zvinhu zvinoguma zvaita manyamamire nerongo vashandi vachikanda mapadza pasi. Izvi zvinogona kunzvengeka kana musangano weNational Joint Negotiating Council wakabuda nechisungo chinotambirwa nevashandi vehurumende uyewo kana musangano weNational Tripartite Negotiating Forum wakabudawo nechimuko. Muchirongwa chedu chelive talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo ngwe yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Kunaya zvakanyanya kwemvura kune dzimwe nzvimbo uye kusashanda kwemishina kwokanganisa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kunyoresa vavoting. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanosvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gaino Gumede Saidi. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga kujonga khandemiriyo siphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 Ndimbitho 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha bavelela khona. But sesifika lapha ke yiko lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle ukuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama 11, 12 ebusuku.
Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla kuhall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo oyeminyaka yonke.
Wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi bese ngathi ID isithupha automatically ahle abe iregister to vote. Yiko kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayibhalise ukuvota bebehlule ukuyabhalisa.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Namhla bekuqhutshwa imihlangano etshiyeneyo emaceleni omhlangano omkhulu wabesifazane bemazwe omhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla kuhall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Lomhlangano wensuku ezimbili uqale namhla ngokubuthanisa izinduna ezingaba ngamakhulu ayisicaminwe mbili 800 ezivele emagumbini amanye elizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Abangene umhlangano lo namhlanje bebekhala ngokungaphathwa kuhle ngoba befike kobulawayo baswela indawo zokulala. Unduna Sindalizwe Dube Masendu osuka ePlumtree eBulilima ngomunye wabangene umhlangano wanamhlanje.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha bavelela khona. But sesifika lapha ke yiko lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle ukuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama 11, 12 ebusuku.
Unduna Mchana Khumalo osuka ebubi umsekeli kamongameli wedale lezinduna edale lephalamende ele Chiefs Council uchasisa ngenkinga bezibhekane lozulu ezigabeni.
Into eziningi yebo kambe batha baphathekanga but ngibona zani okuningi ukuthi bathi utha baphathekanga abantu babo kabaphathekanga ezigabeni bakhume njengezinto ezinjengamanzi ukuthi izibhorane ziyasilela ikakhulu ngapha emathebeleni South bathi izulu laba lilishwane lanayo lana ngoFebruwari amanzi azaba lishwana lo nyaka kuzafunakala izibhorane eziningi. Bakhuluma ngemigwaqo engasahambekiyo ngezikolo ukuthi kwezindawo izikolo zikhashana kakhulu abantwana makhamba uma ngumude wesiye esikolo.
Umlisa uDlodlo ongaphansi kukanduna uSigola uthe bayahlupheka uhulumende ngabafake labo ekuhlelweni kwezomnotho ibudget.
Siyabe siphiwa ama-allowances kungela salary lama-loans asiwayo singawaphiwa ukuphila kwethu nje kungathi kuyantengantenga akukhanyi kahle singama-traditional leaders. So sicela lathi uhulumende asikhonzile nxa kusenziwa i-budget eyomnyaka akufakwe le traditional imali ye-traditional ku-budget kwazakala ukuthi le lokusebenza lama-traditional leaders kumbe ngokwenza into ze-tradition.
Umongameli we-Chiefs Council unduna Fortune Charumbira uqonisile ngesiphatho esihlangane lenkokheli zomdabu ethi bazalungisa zonke inhlupho abahlangane lazo. yazo. Inkokheli zomdabu zibalise inkinga ezinenyi abahlangana lazo abakhangelele ukuthi uhulumende azilunyisise ezibalisa iholo elingasathengi lutho, imota zokuhambisa, indlala, imigwaqo engasahambeki, udubo lwabembayo okungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngamakorokoza labazinika umhlaba okungekho emthethweni. Umhlangano lo wamalanga amabili ubikwa uzavula okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusasa ngolwesithathu, lapho lezi nkokheli ezikhanyelele ukumethulela inhlupho abahlangana lazo ezigabeni. Umhlangano walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Firm Cultural Foundation for Community Development. Ngimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapholisa awele South Africa athi kulezigebengu ezihlasele imota yawo ngembobho edolobheni leLouis Trichardt duzane lomngcele weBybridge izolo, zakhulula abasolwa baseZimbabwe abayisithupha ababotshelwe amacala agoqela awokugqekeza, awokuzama ukubulala kanye lokugcina izikhali ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe laba nguForward Shumba oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, uShingirayo Nyandome oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32, uBrilliant Svanda oleminyaka engamachumi amabili lasithupha 26, uEric Sithole oleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35, uMoses Zambara oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32, kanye loAlex Nkomo oleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35. Amapholisa athi aphakathi kokudinga abantu labo, njalo abalomkhondo wabo kumele bawatshayele ucingo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi okubangela ukuthi imitshina esetshenziswayo iswele umlilo. Embikweni owethulwe namhla, iZEC ithi imitshina esebenzisa amandla elanga layo icina ingasebenzi ngoba kulamayezi emkhathini kulezi nsuku alisithayo. Kodwa ikomishini le ithi lanxa kunjalo izimisele ukubhalisa wonke umuntu olelungelo lokuvota kuhlelo olusaqhubekayo ole mobile voter registration exercise. Kusenjalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi lokho ikhuthaza ukuthi kube lomthetho ozavumela ukuthi abathatha izithupha bahle babhaliswe njengabalelungelo lokuvota kwenzela ukwenqabela ingxaki ezingaqhamuka nxa sebefuna ukubhalisa kusasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kusiphatha amandla salinhlanganiso umnumzana Thembelani Dube, yena otshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi balokhe bekhuthaza abantu ukuthi babhalise.
Sesikukhankasela kakhulu siyinhlanga yobulaya Progressive Residents Association ikuthi abantu abayisibakhetha ukuthi baye ephalamende bangafika ephalamende kababumbe umthetho ozakwenza ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi kumbe singathi ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yikho kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayebhalise ukuvota kumbe behlule ukuyabhalisa ukuvota. Kula amanye amazwe athuthukile akwenza khona ukuthi automatically ngoba information lani yabe ifanani kakuhle kucapture ukuthi lo usethethe isithupha automatically bese baye registered voter. Yikho ke sikukhankasela lokhu sinhlanu.
Liyababona abantu behamba ngobuningi yini ukuyabhalisa? Njalo kule nkuthazo yini abakhanya beyithola kunhlanganiso yezizimele bayakwazi ukuthi bayenga?
Ulwazi solufikile ebantwini, njalo kayisibo bodwa abazimeleyo mbe singathi izinhlanganiso ezizimeleyo labepolitiki. Uhulumende ke uqhatshile abantu abavela kuzingatsha ezijeneyo zikahulumende ukuthi babhodabhoda bagcwala iganga lonto bathe chithisaka babhoda yonke indawo. bekhuthaza ukuthi abantu bayebhalisa ngelanga elithile ikakhulu nqa kuyukuthi ilanga lakhona liseduzane yikho lahamba baye ukuthi cwi khona bafike batshela abantu ukuthi ayisukumeni ngobuningi siyebhalisa. So kuyibo ke abantu ukuthi balesifiso yini sokuthi bayebhalisa ngobuningi. Njalo-ke siyakunanzelela ukuthi le misakazo lapho iyakukhipha la maphephandaba akukhipha ukuthi kubhaliswa ngaphi njalo kubhaliswa nini. So siyakhuthaza ke abantu ukuthi basukume ngobuningi bayebhalisa ukuvota kulilungelo labo. Nxa ungumuntu ulalele kathesi hambe ebhalise ukuvota ukuthi uvotele kwibandla asomlando ukabani wena nguwe ozikhethelayo usuwedwa ebhokisini ukuthi uvotela bani.
Kulohlelo njalo lokuthola incwadi zokuzalwa nezithupha abantu bazasizakala yini ngokuba khona kwalolu hlelo?
Themba abantu bayazisa ukuthi kungaphi kwakhona. Themba labantu bona laba abakhona bahamba betshela abantu ukuthi kuthathwa ngaphi izithupha. Kwenzakala concurrently esingathi kwenzakala kanye kanye. Thatha isithupha at the same time bayabhalisa lokuvota kwenzeka ukuthi lo muntu ofuna ukubhalisa ukuvota angazathi kala sithupha. So yikho-ke kuphume lezi zinhlelo zombili ukuthatha isithupha lokubhalisa ukuvota ziphume kanye kanye kwenzela ukuthi abantu laba abafisa ukuthi babhalise bathathe izithupha zabo masinyane ngoba asiyo ndawo yodwa lapho okuthathwa khona. Kufanani lanxa nje kuyisikhathi sonke nje sisijayeleyo kodwa kathesi baye behamba besondele ezindaweni lapho kula bantu khona kukhanya ngantu abantu bangazake bafinyelele khonalapho okuthathwa khona kodwa lezi ndawo kade vele zithathisa nazo ziyaqhubeka zithathisa izithupha. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu ukuthi uluhlu lwezindawo baludinga baluthole kulezi nsuku kule WhatsApp abantu bayaxhumana masinyane nge-WhatsApp. Ngiye ngikhethileyo ngoba kulula ukuthi abantu baxhumane masinyane nge-WhatsApp. Le msakazo yamaredio yakusakaza ukuthi izithupha ziyathathwa kathesi lokubhalisa ukuvota lakho abantu bayibhalise. Asisukumeni siyethatha izithupha, asisukumeni siyebhalisa ukuvota.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Namhla bekuqhutshwa imihlangano etshiyeneyo emaceleni omhlangano omkhulu wabesifazana bemazwe omhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Limhlangano emncane igoqela ukuxoxisana ngodlame kwabesifazane emsebenzini, ukusiza abesifazane abemaphandleni abafuna ukuphatheka kwezombusazwe leminye. Omunye ophatheka kulimhlangano nkosazana Sisithele Mazindlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa osebenza umsebenzi wokukanika izimota. Sizwene xoxa le Studio 7 ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
Umsebenzi engiwenzayo ngokukhanda izimoto. Ngikhanda izinjini zemoto, ngikhanda izinjini zama-generator. Ngithanda ukukhuthaza abantu besifazane njengoba kuyinyanga yabo yesifazane ukuthi kabazame ukungena kule field.
Umsebenzi lo ukhangelelwa njengomsebenzi owabantu besilisa ngoba unzima. Kuyini okwakwenza wakhetha ukukanika izimoto? Njalo kuyini osowakho wahlangana lakho owakubona kusenza umsebenzi wakho ube nzima?
Le field ungeke ulale ungadlanga ngoba imoto ziqhubeka zihamba zisifa emgwaqweni. Ama-challenges engike ngaba nawo ekuqaleni ngiqala lo msebenzi bengithi mangibizwa kuma call out mangifika ku customer, i customer ifike ibheke emuva ibuza ukuthi hayibo uphi umuntu osebenza naye ngoba bebe expecte ukuthi mina ngingusipanela boy engihamba nomakanika be umakanika oyindoda. But with time I have proven myself. I challenge nje ekhona kule ukuthi you have to prove yourself ukuthi nawe you are capable njengalamanye amadoda asebenza umsebenzi ofana nalowo wakho. Eyinye I challenge ekade ngisiba nayo ngisaqala abantu engisebenza nabo ukuthi mawuthatha isipanela or I talk range yokuthi ubopha amabhawudo ubone umuntu esemile eceleni efuna ukukutotoza abuza ukuthi hayi ithi ngusize. But with time kumele uwazi ukuthi nawe you are capable as those men abasebenza lo msebenzi, nawe uyakwazi ukuyenza lokho okwenziwa yilawa amadoda.
Ekuholeni-ke liyahola mholo ofanayo na labanye benu abesilisa lisenza umsebenzi ofanayo?
enye ithi ama challenges engeke ngaba nawe eyiyo enkulu okudlula zonke lezi imholo because mawufika ungumuntu wesifazane bacabanga ukuthi wena awusebenzi kakhulu kumele lomholo wakho ube phansi ungalingani lwamadoda leyo yiyo i-challenge engilwe nayo ngilwe ngalwa ngaze ngayiwina okuthi okwamanje kulaphe ngisebenza khona siyalingana i-call out ayidingi ukuthi le ngiyomfazi le ngiyendoda andiso kunabanye abesifazana abasejoinile i-company le yokuthi sibe ngabo mechanic
kungaba lenkuthazo bani kubalaleli bethu ikakhulu abasakhulayo abankazana abangabe besesabela khatshana kumbe bethandabuza kodwa befuna ukwenza umsebenzi onjengowakho wonalo
ngithanda ukunikhuthaza nina elisakhulayo ukuthi maningawubalekeli umsebenzi lithi imisebenzi yamadoda okathe sikuhle ngoba sokunemishina eyenza izinto zibe lula sokunemishina yokuphakamisa izinjini sokunemishina yokukhulula ama awuto so ngizama ukulikhuthaza bantu abangomama ukuthi maningabalekeli lemsebenzi ngoba lemsebenzi ungeke ulale ungadlanga
Nkosazana sisithele mazindlovu ngomunye wabesifazana emhlanganweni we-CSW67 sixoxe laye ecingweni ese-New York City khonapha eMelika Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhokheli belemelika Australia leBrithani bamemezele uhlelo lwe-OCUS ngomvulo loluhlelo ngolokupha ele-Australia ama-submarine awebutho asebenzisa amandla e-nuclear. Ele-China lisole kakhulu loluhlelo lisithi lungaphandle komthetho owenqabela ukwanda kwamandla e-nuclear. Abantu bebemelele ukuthatha izimali zabo ebhanga leSilicon Valley khonapha eMelika ngemva kokumemezela kwahulumende ukubana uzabona ukuthi imali zabo kazinyamalali. Ibhanga leli libike ukubana kalisela mali. Umongameli Biden ngomvulo uthe uzulwele eMelika makangethuki njalo amabhanga akulelo lizwe athembekile. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken izolo usukele eJoint Base Andrews eMaryland elubhekise kwele Ethiopia lele Niger. Osomabhizinisi bathi imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho kobulawayo eyafakwa yikhansili isebenzisana lenkampani ye-Tandy3 International isibabulele ibhizimusi ngoba uZulu esekhetha ukuyathenga kwezinye indawo. Abaphila ngokuthengisa labo lokhu besanda eminyango yezitolo ezinkulu bethi isusa ukuthi ikhansili ibafaka lapha okungela bathengi khona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngonhlolanja omnyaka odluleyo oka-2022 iKhansili yakoBulawayo yaqala ukusebenzisana lekampani ye-Tandy3 International ekubhadaliseni ukupaka izimota edolobheni lakoBulawayo. Lesi sinqumo sesidale ukukhonona okukhulu kuZulu. Amanye amadolobho anjengele Harare lakho izimota ziyahlawuliswa kuthi nxa imota ingahlawulwanga iyabotshwa ibisibhadaliswa amadola eMelika alikhulu lamachumi amathathu $132 ukuthi ikhululwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi amabhizimusi amaningi asebaleka edolobheni esiya ngaphandle kwedolobho ngenxa yemali zokubhadalela indawo zokupaka imota.
Kulama businesses anjengama-banks, ama-business anjengama fast foods outlets, or ama-business angafuniyo ukuthi umuntu epake okwesikhathi eside. Lawo ngathi they are fairly not affected. Ngakhangela indawo ezinjengabo-Heffley and i-traffic eyayijwayele ukuba khona. I say kongoba abantu are trying to run away. Ungakhangela njalo le occupation yama buildings. I street njenge 5 street u 12th Avenue kusiya fika ku 6th Avenue. Wawungatholi ishop yebavakanti. Kodwa kathesi nxa usumuva around uzathola ama shop athize.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi izitolo eziphakathi edolobheni azisatholi abathengi ngoba abantu bebalekela indawo zokupaka imota endaweni ezibhadaliswayo.
Eqinisweni ama-parking fees lawa asechayela amanye amabhizinisi ngoba khathesi abanye abantu sokunzima ukuthi aphunga ukungena nje le moto edolobheni.
Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabathengisa emkambo, uthi ikhansili ifaka indawo zokuthengisela khatshana kulabantu.
Ama street vendors yebo liqinisa ukuthi sebegcwele ku CBD area. Okwenza kwenzeke lokhu ukuthi i city council lapho efaka khona abantu ukuthi bathengisele khona akula business. So ama street vendors kusuka kube ukuthi lapho okuku CBD khona kule movement kakhulu yabantu, kule traffic too much yabantu, so kuba le business. Angeke ngithi ukuthi aphambanisa ama registered business ngoba sithi i customer ithenga lapha ezwa ikhululeke khona, and laphandle kuma street vendors uyathola ukuthi izinto ziship okudlula phakathi ema shop.
Unkosikazi Helen Khumalo, usomabhizimusi kobulawayo, ukhuluma ngenguquko elethwe zimbadalo zokuthiya imota endaweni ezihleliweyo.
Ama parking fees la sesethila i-business mina sesingirana i-restaurant. Abantu befika bazidlele kuhle bengajahanga baphinde bafune ba odele okunye phezulu, kodwa khathesi abantu sebema-info ngesikhathi. Xa ukudla kungangani vele sokuphuzile igcina selixabana-ke le-customer ngoba umuntu abe segijima esekhanya ukuthi itikiti like kanti vele expired card one. Thina besifisa ukuthi aluba nje i-council yakhangisisa i-charging system yabo yona le parking lathi isifake isi-include nxa imede kusenziwa izinqumo zona lezi zama-prizes zona lawa lathi sibe involved kwenza ukuthi sibonisa noma khathesi kubulala lathi thina ngapha abantu bama-business.
Indawo zokuthengisela ezafakwa ngu-council zaliwa nguZulu ngoba zingekho endleleni zabantu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe ababumba isilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67% sabantu abaselizweni sebephuma ngobuningi besiyadinga amadlelo lempilo engcono kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ekhuthaza uZulu ukuthi nguye okumele akhe ilizwe. UTobias Mdzingwa uyalandisa eseHarare.
Nipa inobakwa nebenivani
uZulu nguye okumele akhe izwe lakhe.
Le inkuthazo ehlala isinjongo uMongameli Mnangagwa, kodwa ikhanya ingalalelwa liningi laseZimbabwe ikakhulu abasakhulayo asebebalekela ilizwe labo besiyadinga amadlelo amahle kwamanye amazwe. Unkosazana Robitsa Matonga osakhulayo ohlala eHarare kodwa evela kobulawayo ngomunye wabanomcabango wokuphuma elizweni.
Uma nxa ngaphiwa ithuba ukuthi ngisuke lapha eZimu ngiyahamba cause khanye lapha eZimu mina manxa ngifundile ngile degree I'm getting a salary ye $200. Angikwanisi zini ukuzuza iloan ukuthi ngikwanise ukuthenga indlu, ngikwanise ukuthenga imota. But in other countries uma nxa you are well learned like that bakunika amaloan. So there is no point ukuthi sibe sihlala lapha sithi we want to build our country. Thina singala ama opportunities ona lawo.
Okodwa omunye njalo osakhulayo unkosazana Mary Gombwe ohlala eMrombezi esabelweni seMashonaland West uphambana lalo mqondo esithi yena akafisi ukuphuma elizweni.
Mina nginaliphiwa ithuba lokuphuma out of Zimbabwe. Yeye ngithatha ithuba lakhona ngoba nambona kula mathuba amaningi lapha eZimbabwe okuzithuthukisa njengokulima, ukuvula amabhizinisi, even ukuhasla nje uyakwazi ukuhasla lapha eZimbabwe.
Omunye osakhulayo umnumzana Bheki Impilo Ncube osesebenza kwele South Africa uthi uyafuna sibili ukuphenduka ekhaya kodwa umumo waseZimbabwe yiwo omvimbayo.
Uyabona mfowethu, kusukela izweni belungasikuthanda, sisuswe ngumumo, so sizama ukuthi sidinge impilo engcono. Siyafisa ukuphenduka kodwa kumele ukuthi ilizwe liqale lilunge. Nxa siqhathanisa nalapha engikhona ekhaya kungcono ngoba kusekhaya, abasithandi lapha esikhona. Nxa sifika lapha basibona njengabantu abazobathathela amathuba. Siyabe singahlalisekanga kodwa ke ngenxa yokuthi siyalwazi udubo esilubalekelayo siyaqinisela nje sihlezi sikhonapho.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Trinity Project esebenza lentsha yaseBhubhi uMguzala koBulawayo unkosikazi Blessing Nyoni uthi noma abasakhulayo bengafuna ukuhlala elizweni umumo womnotho kawubavumeze ukwenza lokhu.
Uhulumende amazwi akhe lawa athi ilizwe lakhiwa ngabantu abalo awagcwaliseki ngoba akula imisebenzi, akula izindlela ezingayenza abantu abasha bethole inzuzo. Ngakho ukuphuma kwabantu abasha lokhu kule mpumela embi kakhulu kwilizwe leZimbabwe ngoba sibona incipha kakhulu i-tax base yelizwe leli. Angeza ke sithi ilizwe siyaliyakha, sibukele intsha yonke eyiyo engongqondongqondo abasenelisa ukugijima belungise lapha nalaphana kube yibo esibabona bephuma behamba.
Unobhala ugatsha lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi ukuphuma kwabatsha elizweni lakho kulakho ukuletha intuthuko elizweni.
This is normal in a global.
Laba abaphumayo banceda umkhonomi ngoba baphenduka sebelolonyiwe njalo belolwazi olwaphezulu. Ngesikhathi bekhona emazweni bayathumezela izimali ngekhaya ezibuya zincede izihlobo kanye lelizwe.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukuswelakala kwamathuba okuthi abasakhulayo bathole indlela zokuziphilisa lokuzithuthukisa ukuza tshiya ilizwe lisenkingeni zokusilela kwabatsha abazingcitshi emisebenzini etshiyeneyo engathuthukisa umnotho welizwe. Iningi labaphumayo elizweni baqonda emazweni agoqela kwele South Africa, Botswana, Bilitani, eMelika, Australia, New Zealand lamanye. Iningi liphuma lisiya kwenza izifundo zemisebenzi emakholishini amayunivesithi lithi lingagqiba izifundo lihle lidinge imisebenzi emazweni lawo lihle lizihlalele lingasaphenduki ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota oluqhutshwa ngabe ZEC olwe mobile voter registration blitz. Sengehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla kuhall 1 enkundleni yombukiso wezemabhizimusi ezitf koBulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi owenu uGaino Saidi ngise-Washington DC, ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.